vamwe vevaisa mapepa avo kuda kukukudza chigaro chemutungamiriri wenyika vanosanganisira mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa mutungamiriri webato rinopikisa recivil coalition for change vanelson chamisa vaimbo vakubato rezanup f vasevhi yakasukuwere vadouglas monzora vemdct valove momaduku venational constitutional assembly muzvare linda masarira vebato relead vaendesa mapepa avo asi vange vachiti vari kutsvaga mari yekuwedzera kuti isvike pazviuru zviviri zvemadhora ekuamerica zviri kudiwa kana kuti mari imwe cheteyo mumadhora emunyika pamutengo wekumabhanga vachitaura kudare pamusoro remapondera building pange pachiitirwa urongwa uhwu vamunangagwa vati vari kufara nezvavaona
so I came over here to honor the work that they are doing and to show that I submit myself to the constitutional process and I've been told that my papers have gone through very well and so far I understand that so many citizens who are standing for the presidential post
ndinofanira kuremekedza zviri kuitwa saka ndauya kuratidza kuti ndoteedzera zvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika uye nazvo kuti kune vane chitsama vari kukukidza chigaro chemutungamiriri wenyika
vachitaurawo nevatori venhau mutungamiriri webato rinopikisa vanelson chamisa vati vari kutarisira kukunda zvine mutsindo
tiri kufara kuti Zimbabwe itsva iri kuuya hazvigoni kuti Zimbabwe irambe iri zvairi shanduko iri kuuya tine ibi rekuti tinokunda
mutungamiriri webato rinopikisa relabor economist and african democrats muzvare linda masarira vati vachiri kutsvaga mari
nemari idzi dzakawandisa kudai tinongosiya vane mari nembavha vachienda kunotimirira isusu kutagogoda kuramba vachizadza humwe dzavo nekuita kuti zvinhu zvisatinakire isu varombo saka dzakatikoshera kuti varombo tigone kunoramba tichiratidzira kuti tinodawo zvinhu zvinoita kuti varombo vakwanisewo kumira mune zvematongerwenyu
tabatawo vamwe vati vari kukukudza musarudzo idzi vachimirira bato renca muzvinafundo love momaduku vamwe vange vari kunetsikana nenyaya yekubhadhira marindama elizabeth valerio vebato reunited zimbabwe alliance vange vachiti mari yavo yanzi haisi kukwana vari kutungamirira bato rethe uanc dr gwinyai muzorewa vari kuda kukukudzawo musarudzo dzemutungamiriri wenyika vati vange vasina masignature akakwana mudare reparliament vaalan makama vaikukudzana navatenda ibiti ndivo vabudirira kuisa mapepa kutriple c kuti vamirire harare east vachitiwo donzvo ravo guru vakapinda nderekuona kuti mugwagwa yagadzirwa munyika hatina kukwanisa kubata vabiti kuti tinzwe divi ravo vaspencer machangara vebato rezanup f vari kuzokwikwidzwa kuchitumidza north senhengo yedare rehouse of assembly vati bato ravo rinoda kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevazhinji
bato redu rezanup f rachema rinoteerera zvichemo zvevanhu rinogadzirisa maproblems evanhu maona maconstituensi ese especially harare inoi aurayiwa neopositieni haina chaitira vanhu marodzi izvi zvese hazvina kumira ivi hazvina kumira mumushe maconstituensi saka isusu vezanup f tinoteerera zvichemo zvevanhu tokutarisira kuti patinopinda togadzirisa matambudziko evanhu
amai dorothy matsika avo vari kuda kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende kukuwadzana east pasi pebato rethe freedom of rights under sovereign kana kuti forus vaudza studio 7 kuti vakwanisa kuisa mapepa avo pasina dambudziko kumashungo ebe kwamboita kukandirana makobvu nematete pakati pevari kutsigira meya weguta iri vari nhengo yetriple c vacolin mavoke nevari kutsigira gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamartin mureri avo vakadomwa nebato iri kukukwidza musarudzo vamaboke vaudza studio 7 kuti vave kukukwidza vakazvimiririra hatina kukwanisa kubata vari kumirira zanup f wawellington mahwende sezvo vange vasiri kudairira nharembo yavo kuti noi vatsigiririza nepefombo nezana vamwe vachiramba vakasarudzwa nebato dare renomination court ragarawo matunhu ose munyika pari zvino vanhu vachiri vakamirira kuti mapepa avo atambirwe sezvo paine vamwe vanga vaine matambudziko zvikuru emari nezvimwe ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.